Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 6 kurume March 2023. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Hatidi politics dzakadaro, waita sei mvano? Hasi muZimbabwe nero, hasi mwana wokuZimbabwe wamaruwa wamuri kudaro. Politics dzinopinda pamusic papi.
Vazhinji vanoshora hurumende nemapurisa vachiti havafaniri kurwisana nevaimbi asi kurwisa kuti vanhu vagare vakasununguka munyika.
Chavanokupa kaumbowo kana tikatsananguruke zvakaitwa namadzimai kubva vanomunangarwa vachipinda muofisi, kwozoitazve jenda zvokuti kuenzaniswa kwevarume navakadzi pabudiriro, tichizotarisawo zvedigital space.
Zimbabwe inotarisiwa kupinda mumusangano wakatarisana nevechidzimai weUnited Nations 67th Commission on Status of Women unotanga nhasi muNew York City.
Nyaya yekushaikwa kwemabirth certificates nevana muZimbabwe inyaya yakati kurei zvakanyanya. And vana vazhinji havana mabirth certificates pamagwaro ekuzvarwa aya kubudikidza nezvikonzero zvakasiyana siyana.
Sangano reJustice for Children rinokurudzira hurumende kuti ione kuti mwana wese muZimbabwe ane magwaro okuzvarwa kuti zvisakanganisa upenyu hwavo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Hurumende iri kushorwa neruzhinji rwevanhu mushure mekunge yatumira mapurisa kunomisa mutambo wakanga uchiitwa nemuimbi ane mukurumbira Wingi D kuchitungwiza nemusi wemugovera. Kubva zvakabuda damba refu raWingi D rinonzi Yureka, dzimwe nhengo dzeZANUPF dzakabva dzatanga kuti muimbi uyu haafaniri kubvumidzwa kuimba nekuti ari kushora hurumende. Pasocial media seTwitter, Facebook nedzimwe nzvimbo vanhu vazhinji vari kushora hurumende pamusoro penyaya iyi. Muimbi ane mukurumbira vaThomas Mapfumo vakudza Studio 7 kuti zvinonyadzisa kuona hurumende ichitadza kubetsera vanotambura asi ichiwana simba nemari yokuswera ichitandanisana nezvizvarwa zveZimbabwe zvinenge zvichiita mabasa anobatsira upenyu hwavo pamwe nekusimudzira zita renyika. VaMapfumo vanoti zvinosiririsa kuti hurumende yava munangagwa inoswera ichiita zvinhu zvisingabatsiri kana munhu mumwe chete zvake pachinambo chekuita zvinhu zvinobatsira veruzhinji sezvatiri kuona zvichiitwa nemutungamiri weZambia pamhiri paZambezi. Kushora nevakawanda munyika, zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunyora padandemutande akasiyana-siyana akaita seFacebook neTwitter zvichishora zvakaitwa nemapurisa.
Hazvitauri chinhu mufunge, zvinhu zvinonyadzisa zvikuru kana pasi rese. Vanhu vakazwa kuti ndo zviri kuitika, gavhumendi iri kutandanisana nevanhu vanoimba kuti vasaimbe zvavanoda kuimba. Kune nhamo kunyika, vanhu vakaimba vachitaura kuti nhamo dziriko dzavari kuona, makufunga kuti imi ndimi mukurehwa. Hazvisirizvo, hadzisiridzo politics ka. Hatidi politics dzakadaro, waita sei mvana uyu? Hasi muZimbabwe nero, hasi mwana wokuZimbabwe wamaruwa wamuri kudaro. Politics dzinopinda pamusic papi. Tiri kuno kuno neAmerica kunoku, vanhu vanoimba zvavanoda, vanogona kutukirira Biden, vanogona kutukirira anybody, Trump kana hatimbozwa chinzanzi munhu wacho ari kutsvagwa kana kuti pane zvichaitika kwaari. Chiiko chiri kuitika? Kuratidza kuti government ine uori hwakaipisisa zvikuru mugavhumendi iyo. Ande hamuna, ndinoona zvangu kuti nyika haina government, nyika haina mutungamiri, because mutungamiri wenyu imbavha. Hatidi kunyeperana, mutungamiri wenyu imbavha. Ende nyika iri kutongwa nemakateo nekateo. Hatidi zvinhu zvakadaro isusu. Vanhu vanofanirwa kuva ne freedom of movement, freedom of speech, freedom of expression. Zinofana kuone kwa zichuani kwa kuani izo zoi. Wana kuzuri akadaro. Atini kuona kuti wana wadiki wakadaro. Zinu itiruwe zinu zakadaro. Kana iye mkuru wenyika chona zinu zakadaro. Asina zahano taura pamsoro pe zinu zakadaro. Mkuru wenyika.
Kana makata resa asunu zakata se izu wama fumo. Munofuma kuti chii shirukudiwa ne urumende hapa. Chii shabaru kuchika.
Sinora tiza kuti urumende ya inavano warugu isapota. They are desperate. Kana mine vanu imimi wano kusapota mchizi ya kuti isisi tipe vanu. Chicha mno yorowe la vanu. Kuti kucha mno manikizi la vanu kuti. Kana kumaradi kana kuita sehemu churu wa vanu kuti wiai muzo titerera. Mno fanu wakunge mchisapota zanu. Muru kuchika chii. Muru kuchika mabasa enyu. Muru kuba mwenyika. Yezi nezi tidenya ye au jazira hii. Inonyazi sasiku. Siriku itwa na anizozo. Nemkuru wegurumende kuti ndege dzitakure gold zichienda kudze zvinotengesa ikoko kuwo nevarungwiwa vari involved nyika yenyu ichisara isina chainacho asi gold muchitutira kuendesa kunze mari yacho muchitora kuisa muhomwe dzenyu varume zvakatooma asi munhu
Awa vanga ari muimbia nemukurumbira Thomas Mapfumo ari parunhare kuOregon muno muAmerica neStudio 7. Studio 7 yatadza kubata vanoona nezvekufambiswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa mugwadi pamwe nemutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati. Zimbabwe inotarisirwa kupindawo mumusangano wechimakumi matanhatu nemanomwe kana kuti United Nations 67th Session of the Commission on the Status of Women uchatanga nhasi muguta reNew York muno muAmerica. Chikwata cheZimbabwe chiri kutungamirirwa negurukota rebazi rinoona nezvemadzimai amai Stembiso Nyoni. Zimbabwe inotarisirwa kuratidza zvirongwa zvakadzikwa kubva patora vaEmmerson Mnangagwa utongi muna 2017. Imwe nyanzvi mune zvematongero enyika Dr. Gadziro Kwekwerere vanoti Zimbabwe yapiwa mukana wekuratidza zvayakaitira madzimai mumakore matanhatu apfuura.
Ava wandi tinofara kunzwa kuti madzimai ekuZimbabwe ako kwao kumusangano we Commission on Status of Women kumbatanidzwa wenyika dzosoko ku United Nations chiri chinofadza zvikuru kuti vasanganewo namamwe madzimai anobva kune dzimwe nyika vachirodzana pfungwa vachipanana nawo ruzivo nenyaya dzebudiriro dzamadzimai. Tinonzwa kuti mai Stembiso Nyoni ndivo vanenge vakatungamira chikwata chinobva kuZimbabwe chamadzimai. Ende ivimbo yangu kuti madzimai ari kuuya namai Stembiso Nyoni vanhu vanoziva zvikodzero dzamadzimai uye zvebudiriro yamadzimai. Hatizivi hedu kuti vakasarudzwa sei, asi chivimbo changu kuti vachamiririra Zimbabwe nouwandu hwayo kumadzimai.
Zimbabwe yapiwawo mukana uyu sedzimwe nyika. Munotarisirei kubva kuchikwata cheZimbabwe pamusangano uyu?
Nyaya dzinotarisira kukurukurwa nezvadzo dzakati wandei. Kunotarisa nenyaya dzekuenzaniswa kwevarume namadzimai yatinoti pachirungu gender equality. Vanenge vachidawo kurwira kodzero dzamadzimai kuti awanewo mikana yakangofanana neinowana varume pane zvose zvavanoita. Kunotaridzawo kuti kuchakurukurwa nenyaya yezvebudiriro yatingati pachirungu digital space. Saka izvi zvinobatanidzira zvinhu zvinobuda pazvivhitivhiti paindaneti nezvakadaro kushandiswa kwazvo nezvimichinawo zvamazuvano zvetechnology. Ndeimwe nyaya ichakurukurwa nezvayo. Kuchazoitawo kuti iyo ministry kana kuti bazi rezvamadzimai richapawo nhoroondo yezvarakaita kubva vamunangarwa vachipinda muhofisi kuti kumadzimai kwakaitwei, chinoenderana nebudiriro, chinoenderana nokusumudzirwa kwamadzimai. Saka kuchava tinga nezviitiko zvakakosha zvitatu samataurire andaita kuti kuchava nokupa kaumbowo kana tikatsananguruke zvakaitwa namadzimai kubva vanomunangarwa vachipinda muofisi kwozoita zvatataura zvegenda zvokuti kuenzaniswa kwevarume navakadzi pabudiriro tichizotarisawo zvedigital space zvatataura saka ndonyaya zhinji hombe dzinenge dzichiitika ikoko
Dr. Gwekwerere ko ivo amai nyoni chii chamunoda kuti vaite kana chavanosungirwa kuti vaite pamusangano uyu
tinoimba vachasanganawo namamwe madzimai achavarodza pfungwa kuti vagodzoka neshanduko kuZimbabwe and ndinovimba kuti vakatorawo madzimai echidiki navasikana because vanhu vakura zvimwe nguva kunotaura nezvedigital space iwe kana kuti ubaye foni zvaakutonetsa panenge paine nyaya
avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika Dr. Gadziro Kwekwerere vari parunhare kuFlorida nestudio 7 hatina kukwanisa kubata amai Sembiso Nyoni sezvo nhare mbozha yavo yanga isingadavirwi Sangano rinorwira kodzero dzevana reJustice for Children rinoti hurumende inofanira kugadzirisa nyaya yekuti vana vose vakwanise kuwana magwaro ekuzvarwa nawo kana kuti mabirth certificates richiti haisi mhosva yevana naizvozvo hurumende inofanira kugadzira nzira iri nyore kuti vana vose vawane magwaro awa vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano iri vajohn muhlanga vanoti sangano ravo riri kunetseka zvikuru nenyaya iyi vachiti mwana asina gwaro rekuzvarwa kwake anonetsa muzvinhu zvose kubva mune zvedzidzo nekuwana rubatsiro mumatambudziko anonge asangana nawo
nyaya yekushayikwa kwemabirth certificates nevana muzimbabwe inyaya yakatikurei zvakanyanya and vana vazhinji havana mabirth certificates kana magwaro ekuzvarwa aya kubudikidza nezvikonzero zvakasiyana siyana vamwe vacho vakafirwa vamwe vacho vabereki vavo ndo vasina hanya dzekutoresa vana mabirth certificates vamwe vacho havana atingati marequirements kana kuti zvinodiwa kuti vazenge vachikwanisa kutora mabirth certificates atirwa nezvavo then vamwe vacho vane madambudziko ekuzvarwa then vabereki vozorambana then varambana kudaro pozosara kana kuti vana vana baba vavo zvobva zvaita dambudziko navo rekuti vazokwanisa kuwana mabirth certificates sezvo mutemo usina kunyatsosununguka panyaya yekuti baba vazotorese vana mabirth certificates vari vega
vamushanga mukushanda kwenyu nevana kusavepo kwebirth certificate romwana kunokonzera matambudziko akadini
kushaya kwemwana birth certificates idambudziko rakati kurei uye zvinobata-bata matambudziko akawanda section 81 yebumbiro remutemo remuZimbabwe inoti mwana wese ane kodzero rekuwana gwaro rekuzvarwa inoti mwana wese ane kodzero yekuva nemhuri kana kuti kumhuri kwaanobva saka dambudziko iri rekuzoshayikwa kwebirth certificates rinokonzeresawo mamwe matambudziko akawanda anosanganisira kushaya dzidzo nekuti izvozvi kuti mwana akwanise kuregista kana kuti kunyoresa nzvimbo yatinoti ECD kunotangira vana kana vachitanga kuda kupinda muchikoro panodiwa birth certificates nemamwe magwaro akasiyana siyana atingati mahealth cards nezvimwe zvakasiyana asi birth certificate rinodiwa nekuti ndo rine zita remwana ndo rinoratidza even vabereki vemwana ndo rinoratidza zvakare nzvimbo yakazvarirwa mwana kwaanobva tabva panyaya yekuchikoro toenda even panyaya yekuti mwana angadaro apindana nedambudziko kana kuti tingati rekushungurudzwa kana mwana ashungurudzwa zvakakosha kuti zvizivikanwe kunzi mwana uyu ane makore mangani saka munoona kuti kana takutaura nenyaya dzejustice zvaakureva kuti mwana iyeye kuti akwanise kupinda zvakanaka kana kuti nyaya yake ifambe zvakanaka mujustice zvaakuda kuti zera rake ringe richizivikanwa saka izvi zvinozosanganisira kuti panozoitwa iye yatinoti age estimate yekuzonofungidzira makore emwana of which iprocess inoitwa ichizotora nguva kuti zvinge zvazovepo zvaungana saka tiri kuti even kana taakutaura nyaya dzejustice kana mwana asina gwaro rekuzvarwa zvinogonawo kunonotsa kuti mwana afambe mujustice zvakanaka
Vamutanga, sevan vanoshanda nevana kuti nyaya iyi gadziriswe, munoti kuhurumende pamusoro pevana vasina kana kuti vari kutadza kuwana ma birth certificates avo nezvikonzero zvavasina kukonzera.
Hurumende zvandinganyanyokurudzira chekutanga ndirikuti isusu seJustice for Children takaita yatingati application kana chikumbiro kudare reHigh Court tichikumbira kuti kune vana vakawanda vasiri kutora ma birth certificates nemhaka yekuti vari vakasara navana baba asi ana mai vavo havazikane kwavari. Saka policy yehurumende inoti amai vanofanira kunge varipo panotoreswa chi panotoreswa mwana birth certificates. Saka isusu chikumbiro chedu chakagamuchirwa nedare reHigh Court richiti tichiti toda kuti vana baba vakwanisewo kutoresa ma birth certificates vari vega kunyanya nyanya pa situation kana kuti patinenge takasangana nedambudziko rekuti amai havasi kuzikana kwavari. Saka chikumbiro ichocho chakagamuchirwa. Asi chekutanga chandinoona ipapo chinofanira kuzoitwa nehurumende kuzotiwo sunungurei pane zvinonyanyodiwa kuzoti tizobudisa umbo hwekuti amai ava havazikane kwavari. Nekuti kazhinji kazhinji tinoshandisa yatinoti word of mouth kana kuti manzwi anongobva mukanwa kuti amai ava hativazive kwavari. Kana munhu akauyawo neumbo hwake angava munin'ina kana kuti tete kana kuti amai vake vachipawo umbo hwekuti amai ava hatizivi kuti vakaenda kupi kana kuti angava sabhuku wemunzvimbo zvinofanira kunge zvakakwana kuti mwana akwanise kutoreswa birth certificate amai vake vasipo. Saka ipapo ndinoona sekuti pachiruda kuti vandudzwei kuti hurumende ipa vandudze kuitira kuti vana vakwanise kutora ma birth certificates even vana amai vavo vasipo, nekuti ndo matambudziko akanyanya kuwanda iwayo ekuti vana amai havapo havazivikani kwavari. Asi polisi iri kuti amai vafanira kunge varipo panotorwa birth certificate rechi remwana kuti zvinhu zvifambe zvakanaka kana vari vapenyu.
Avo vange vari vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reJustice for Children vaJohn Mhlanga vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewsday, bato riri kutonga reZANU-PF riri kupomerwa mhosva yokumanikidza vagari vekumaruwa kuti vaende kumisangano yebato iri panguva iyo kutsvaga rutsigiro rwesarudzo kwava kunyanya munyika. MuNewsday makare, Zimbabwe Anti-Corruption Commission inoti yakamirira zvikuru kubudiswa kwefirimu rakaitwa neKatar pamusoro peuori muZimbabwe. Sachigaro veZimbabwe Anti-Corruption Commission, amai Lois Matandamoyo vanoti Zimbabwe Anti-Corruption Commission yakamirira kutaura nevanhu vanonzi vakaita zvouori igoona zvekuita. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Magadi magadi vashamara vose veStudio 7 ndiJC regai ndimbotaurawo nhasi. ZANU-PF yaisiri kuziva ndechekuti iri kukambenera sisi zvaiita kuRafingora. It's a very good campaign, well done ZANU-PF, kuarambidza kupa attention kuvanhu kuti kune chinhu chinonzi CC chisingadiwe nehurumende. Matokambena zvakanyanyisa, ende kwese kwamuri kuvarambidza muri kuvakambenera, ende tichasangana zvedu pakuvhota, ndopamuchaona kuti Jehovha ndimwari.
Toda kukomendawo pachiitiko chakaitika kumasvingo cheofficial opening yekliniki. Ndinoda kutaura kukomenda mashoko ababa Chadzamira. Baba Chadzamira, munozviita kunge munonzi you own Zimbabwe, munozviita kunge ndimwaridzi yeZimbabwe, muchidzvanyirira vanhu, muchitadza kuti zvirongwa zvinenge zvakarongwa nemigwara zviitike, muchingotora people for granted. I'm telling you, it's enough, enough is enough. Zvese zvamanga muchiita as party in ZANU-PF, which is now joining the citizens of Zimbabwe, is going to end. People have changed their minds. And I'm going to go to the clinic. I'm going to go to the clinic. I'm going to go to the nurse after 43 years. I'm going to go to the clinic. 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 People are now knowing your colors.
Ndiruda kutaura nenyaya ya irutaurwa na tafadza mpani nyaya ya kuti hurumende ino guna ginda wuna na Amerika ndo pamari ino ndo pamari chi wane pie story na ichida upiwa wana Amerika wafambi wa ichwaga mari nema norubatiro yesuti zuti nofambari ichwaga rubatiro kuwari ndunazo kuti wararu kuti hurumende ahari nzwisisi uwezi hurumende wano kakana wachinzi ndo wanobatiro wajiziso zvine basa rino kuti beva vatanga vawana permission kubva kune vanotonga vacho vanhu ndovakavhota ndovane simba saka iye wakutora simba kuita iri rake kureva kuti haatozivi zvaanoita ndinoona kuti zita rake rokuti tafadzo yedu kuno mumwe waimborotomuka futi vana tafadzwa mauso nhasi tiri kuwana iye achirashika futi tafadzwa mugwadi siyana nazvo kita kusapota ZANU-PF hazvireve kuti hauchisina pfungwa dzokuziva zvakanaka nezvakashata nguva ramani nguva yapera iyi tinoda Zimbabwe yakasununguka tinoda Zimbabwe iri kubudirira ichiendirira mberi kwete zvokunguva rigid nokumanikidza kuti vanhu ngavatifai vachitambura is very bad be a man of conscience
sei vanhu vechidongofarira kuya kusime mari munyika medu tisichitambura tichivosima mari tirikusima mari America irimo China irimo Russia yakupinda futi nezvimire zvakanaka here vanhu vasangana vari 3 ava munyika medu tifanira kuti paone vanhu mazimbabwe tione apo tione apo tione tione apo tatenda hamo
ndinoitwa Gidza Magoba pachipinga apo ndobva ndobva inini ndinoona kuti maizvigumba varo humwe vanoda kutanga ipapo apo panyaya yekuti bepai rakasainwa nevanhu vashoma out of 9 zvichirevei kuratidza kuti ivo pano umwe huwari pano umwe kusatenderana kana kuti kune vamwe vari kuramba kuti sari kunofanira kuitwa pajekerere but ivo mai vanokuda kubira kwavanoita dazwai vakaramba kuti bepai risainwei dazwai vakaita pakaita makakatanwa ivo vakasaina vangori 3 chete kuti kuti vasaine vari vese at least kudai pakasaina 75% tainga tichiziva kuti vamwe vaviri avaramba kuti zvinhu zvifambe zvakanaka but vamwe vese ava out of 9 kusaina vanhu 3 chete kuratidza kuti 6 vese ava vakarambira kuti zvinhu sarudzo dzekuzimbabwe dzisafamba zvakanaka vanda dzifambi pajekerere saka mai chigumba hameno kuti munhu uyu waanobva kune vanhuvi
inini chimo changu chiri pakuti kudai munhu angagwe ndasiyane nesu vanhu vekudhaispora takatiza nhamo kuzimbabwe nhamo iya takatizana nhasi hasati yapere chitongo uku saka iye kana akuti vanhu ngavadzoke kuno kumusha iyo nhama yatakatiza ichiripo ari katigadzirire chiko chaaroda kuchipa ikoko chaanobva anyaya kuti tisiwana swana nesu patakambouya kuno takamboita zvekutaurana naye here kuti taakupinda kusouth africa takaenda takauya kuno nekuda kwedu saka tichangodzokera nemakuda kwedu kwatakangoita kwete zvekuti tiye zvekumanikidza zvekutifosikidza zvaauda kuita zvekuti dzake tsitsi dzeidzo dzekubvisa mwana wemva ana madzuva zvekuti ndirikuda kukutumira vanhu vachazva kubatsira iye kuti umudzoke kunyika chaanyanya kutigadzirira chanyanya kuchinja kuzimbabwe chanyanya kunaka kuzimbabwe chii ungatitsananguroye vamunangagwa chanyanya kuchinja kuzimbabwe naamanya takatiza ichiri ngoko zvese zvatakangotisiya zvakatokanyira zvatowesa kupfuura pazvinhu zviri saka zvine chamunoda kutidzosera kunhama ikoko chii siyanai nesu tichangodzoka semauriro yatakamboita kuno kutega kwete kuti todzoka nemu
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazvo enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica Mutungamiri weAmerica wa Joe Biden nezuro vakashanyira guta reSelma kuAlabama kunocherechedza zuva rinozivikanwa nero kuti Bloody Sunday rinova zuva rakarohwa nemapurisa vanhu vatema vaisanganisa muchakabvu Dr. Martin Luther King nevamwe vairwira kodzero dzevanhu vatema musi wa7 kurune mugore ra1965. Vanhu ava vakange vachiratidzira vachifamba pabhiriji reEdmund Pettus Bridge. Mumashoko avo pagungano iri vaBiden vakati vanhu vanofanira kugara vakachenjerera ruvengo sezvo zvava kunyanya kunetsa munyika mazuva ano.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona. Tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vazhinji vanoshora hurumende nemapurisa vachiti havaifanirwi kurwisana nevaimbi asi kurwisa kuti vanhu vagare vakasununguka munyika. Zimbabwe inotarisirwa kupinda mumusangano weUnited Nations 67th Commission on Status of Women unotanga nhasi muNew York. Sangano reJustice for Children rinokurudzira hurumende kuti ione kuti mwana wese muZimbabwe ane magwaro ekuzvarwa kuti zvisakanganisa upenyu hwavo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.